Izvi zvakataurwa nemukuru mubazi rinoona nezveutano mukanzuru Dr. Prosper Chonzi nezuro kuparamende vachipindura zvichemo zvakaendeswa kuparamende nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association CRA. Dr. Chonzi vakati kanzuru yavo inoda kubatsira munhu wese anoenda kuzvipatara nemakiriniki avo asi havana zvikwanisiro.
Challenge yedu ndeye staff. Hatina vanhu vari trained vanokwanisa kuti vaite basa irori. You cannot get a registered generalist to be booking a patient, an antenatal, delivering the patient and following them up, asking at the requisite training. So the ones that are trained on macho, atina, as we speak, we don't have. The few that are there, they are going to the energy, they are going to polyclinic school. But you have macho, they are going to raw food, they are going to diaspora, you have macho, they are going to raw food, they are going to private, within the country, within the region, and outside.
CRA yakaisa chichemo kuparamende kuti madzimai ari kubatsirwa panze pamakirinika uye kuti mumwe makirinika anenge akavharwa uye dzimwe nguva vanobhadhariswa chioko muhomwe nevashandi vekanzuro kuti vakwanise kubatsirwa mumakirinika aya. Dr. Jones vakati makirinika ange akavharwa nekuti kanzuro haina mari nevakoti vane unyanzvi hwekubatsira madzimai akazvitakura. Vakati zvinhu zvakaoma mumakirinika ekanzuro zvekuti mamwe madzimai anenge aenda kumakirinika aya tombodzorerwa kumba.
The problem now is very soon this one about Sarambita Shaji service. But the next what you are with the one, I think I need to, they can only see so many patients. They cannot then say in any dreamers I see 70 patients. Their chances of making mistakes aka wonder. Their chances of missing certain things aka wonder. That's why you find with your times amount and I say it's not at a school for one. Because atina vanhu.
Dr. Chonzi vakatiwo nekuda kwekushaya mari kanzuru haisi kukwanisa kupinza basa vamwe vakoti vachiti kunyange vakakwanisa kuvapinza vanosiya basa nekukasika vachienda kunze kwenyika kana kuzvipatara zvakazvimirira uko vanoti vanopiwa mihoro iri nani. Vakati kunyange hazvo vakapiwa mvumo nekanzuru yekuti vapinze basa vakoti mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe 279 vakakwanisa kupinza basa vakoti makumi matatu nevatanhatu chete sezvo vakoti vasade kushandira kanzuru. Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita sava Joseph Chinotimba vezanu PF dzakati zviri kuitika hazvina kunaka kuti madzimai anozvarira kunze kwemakirinika.
People are very clear, zviri kutaurwa zviri very clear kuti vanhu vari kuberekera panzvimbo dzavanonga vakavhara nenzvimbo dzimwe dzinenge dzavanenge vachiri kuti kana tavharirwa mapolyclinics marivo ndo munoberekera vanhu. Vanhu vakaenda kundosununguka. They need mabhazi kuenda kuHarare.
Dr. Jones vakati vanotambira zvichemo zvevagari asi vakati zvichemo izvi zvinoratidza dambudziko guru riri muHarare rinofanira kugadzirwa nekanzuru pamwe nehurumende. Vakatenda kuti kune uori huri kuitika uye vakati izvi zviri kuitika nekuti vakoti vashoma asi vakati vari kutora matanho.
Saka zviri kuzoitika panze pamanzi pamaclinics paya ndivo kuti vanhu vari kunomira panze paya because one hatina mamidwives, two hatina zvimwe zvinhu vakunoitisa. Do you know what service kana iri kungwanirwa so panoitika uori. Tikutozviziva kuti pane ari kubhadhariswa vanhu ma$25 panze apa vowedzera mamwe ma$15 voti kuti uonekwe nhasi kuti ubhukwe nhasi tipe $40 ndopamurira. That's why ndikuti we cannot say no to nezve zvamukutaura. These are very pertinent observations. We have heard them, we have seen them, we have sent in internal audit. Chinonetsa ndechekuti these things are not reported real time. Zvinotora nguva vanhu vanozoenda. After that, that's it.
Mumwe mugari wemuHarare amai Prudence Hanyani vaudze Studio 7 kuti vanotarisira kuti mudzimai wese anenge aenda kukirinika abatsirwe zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuru.
Kana munhu abhadhara ngaawane sevhisi yake inoita seinhu inomukwanira inoenderana nemari yaabhadhara, kwete kuti ndasvika pakiriniki ndoudzwa kuti amtend back nemari isinda vari kupaiwa yekuti hatina mawedding wise, hatina zvekushandisa zvakakwana. Ivo sekanzuru ngava sose zvinhu zvakakwana nekuti tiri kubhadhara. If it was free kukliniki ka, then you would understand kuti service ndaipiwa mahara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mukirava Ruben Akili vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kanzuro yakatarisana nedambudziko rekushaya mari inofanira kuisa utano hwevagari pamberi vachiti vakoti vashoma varipo vanofanira kuita basa nemazvo.
Saka netinoita sekuti kanzuro yeguta reHarare inge inoprioritiza kana kuti kuisa nyaya dzekubarwa uyezve nyaya dzezveutano pamberi nekushandisa zvakanaka mari. Ndofunga nyaya yemari yeku trade fair mese takainzwa kuti mari iyo yanga iri mari yakawanda zvikuru, zvekuti hatitarisira kuti mari inodyiwa nemazuva mashanu chete, asi mari iyoyo mukatarisa kuti yaikwanisa kungobhadhara vashandi vezveutano ivavavo.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara nemakiriniki 42 uye inofanira kunge ine vakoti churu nezana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 1152, asi pari zvino ine zvikamu mashanu kubva muzana kana kuti 50% zvevakoti ava chete. Vakafanira kubata chinzvimbo chamabharani mukuru wekanzuru vapakamile mwoyo vakati kanzuru ine dambudziko remari, vachiti pari zvino iri kuwana zvikamu 40 kubva muzana zvemari yainofanira kuwana pamwedzi wega wega. Vakati kana zvinhu zvakanaka, zvikamu 50 kubva muzana zvemari dzeutano inofanira kubva kubhajeti rekanzuru, zvikamu 25 zvobva pamari inobhadharwa muzvipatara uye inenge yasara yobva kumasangano anobatsira. Vaakili vanoti hurumende inofanira kutevedza bumbiro iro rinoisungira kuti ipe zvikamu 5 zvebhajeti renyika kumakanzuru, vachiti izvi zvinoderedza matambudziko emari mumakanzuru. Vamwewo vakatiwo kanzuru ine urongwa hwekuvaka zvimwe zvipatara zvikuru muguta kana kuti madistrict hospitals, asi pari zvino haina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.